A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, the Women's Roundtable. We are coming to you live from Washington this Thursday, August the 27th, 2020. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home here in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic currently sweeping the whole world, including Zimbabwe, where we've seen the number of cases of those dying from the disease escalating.
Yes, and as we talk, there's a total of 6,251,000 cases, according to the Ministry of Health in the country. And 179 deaths. This follows 53 new cases that were reported yesterday and 13 deaths. And we also realized that the number of deaths now is kind of rising. We used to have one or two deaths. Now we get 7 deaths, 9 deaths, 10 deaths almost daily. But the current cases are still 6,251. We get an average of 53 or 100 and something new cases.
And when we look at the worldwide and global figures, the Johns Hopkins University says the world currently has 24 million people that have contracted COVID-19 and 825,000 deaths. Here in the United States, which has, you know, become the epicenter of COVID-19, we have 5.8 million people that have contracted COVID-19 and 179,000 deaths. And here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from my home, we have 13,684 confirmed cases and 605 deaths. Going back to the Zimbabwean situation, how many deaths do we currently have?
Yes, we do have 179 deaths, as we stated before. And you also, apart from the COVID-19, we're also looking at the political issues that are happening in the country now. When we also talk about women on how they are coping with their children during this COVID-19 pandemic, others are saying they cannot access services such as basic services like water, like groceries. Some cannot operate their businesses. A lot is happening during this COVID-19. So we'll have the female leaders giving us an insight look into what's happening in families during this pandemic. Yebo ke Marvelous kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke kuhlelo lwethu le Women's Roundtable ku Live Talk. Siyabe sicubungula indaba ezithiyeneyo. Okwakuqala sizakhangela ke igcikwane le COVID-19 leli esilokhu limemetheka. Sinanzelela ukuthi elizweni sebezinkulungwane eziyisithupha, i-6,000 bayidlula inani lelo, asebetholakale belaleli gcikwane, i-6,251. Phezu kwazo lezo nkulungwane kulamakhulu amabili lamatshumi amahlanu lanye, njalo sokubhubhe abayi-179 ikhulu lamatshumi ayisikhombisa lesitshiyagalolunye, 179. Sibona ukuthi izolo likabula nje, ukuthiwe sokulamanye njalo. Abatsha abatholakale bele 50 abangu-55 abatholakale bele gcikwane leli, njalo kwabhubha abalitshumi lantathu, kutsho ke ugatsha lwezempilakahle ne-Ministry of Health. Sinanzelela ke ukuthi emhlabeni jikelele inamba lezi ziyethusa izigidi lezigidi zabantu asebehlaselwe yileli gcikwane, wafa abaningi. Ngikho ke siyabe silethulela khonokho sizakhangela njalo lakwezombusazwe ukuthi kwenzakalani. Sikhangele ke labesifazana ukuthi bahlezi njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Abanye bakhala ngokuthi abasenelisi ukuzisebenza njengoba bephila ngokuthengisa lokunye, ngoba igcikwane leli selibavalele ezinye inhlelo ababanje ukuziqhuba. Abanye njalo bathi sokulo ukulwisana lapha ezindlini kuyaliwa ngoba abantu sebehlala ndawonye, kwenza ukuthi begcine benyathelana ikhonzi. Ngicine sebesilwa lapha ezindlini. Yikho ke lokhu esikuzwayo ke lapha ukuthi kuyenzakala. Yebo ke sizathi sibeke le ngcwethi, sizaba sikhuluma le ngcwethi kwezempilakahle, yizo esizilindeleyo lapha ukwenzela ukuthi sixoxe labo.
Aiwa. Kunao vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Women's Roundtable, chirongwa chemadzimai chatinokupai nechina chega chega. Tiri kutarisa isu dambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose. Uye munyika pari zvino tiri kuona kuti pane vanhu vari kuwanikwa ivo vabatwa nechirwere ichi vasvika pa 6,251. Ndozviri kutaura bazi rezveutano, vachitaura zvakare kuti pane vanhu 179 kwa ivo vachishaya. Asi vachitivo pane nyayawo yakanaka iri kubuda yekuti pane vanhu 5001 vawanikwa ivo vachibatwa neCOVID-19 asi vakawanikwa vachikunda denda iri. Tichatipa zvakare zviri kuitika pasi rose pamusoro pedenda irori reCOVID-19. Tinoona kuti pasi rose yavanoti global figures kubva kune zvinyorwa zviri kuburitswa neJohn Hopkins University vari kuti ivo pane vanhu 24 million vabatwa nedenda reCOVID-19 uye 825,000 vakawanikwa vachishaya. Vachiti zvakare muno muAmerica mandiri kutepfenyura ndiri kumba pane vanhu 5,821 vabatwa neCOVID-19, 179,000 vakawanikwa vachishaya. Muno muWashington DC mandiri kutepfenyura ndiri mune vanhu 13,684 vabatwa nedenda iri reCOVID-19, 605 vakawanikwa vachishaya. Saka tichange tiri kutarisa zvakawanda zviri kuitika munyika pari zvino, tichiona kuti nhau huru dzatakabva kutambira nezuro ndedzekuti murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanova ivo mukoma munenyena waItai Dzamara uyo akatsakatika munguva yapfuura vakawanikwa vachishaya nezuro kubva kuchirwere chegomarara. Uyezve vachange vachiradzikwa mangwana kwamutoko. Tichange tichitarisa zvakare kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika, asi tichitarisawo zviri kusangana nemadzimai panguva ino yeCOVID-19, kungave kuri mudzimba kuti kubikira mhuri, kuwanikwa mabasa, kuwanikwa kwemvura, kuwanikwa kwemari, kuwanikwa kana kwekutowanikwa vanhu vachienda kuchechi nezvimwe zvakadaro. Saka tichange tine vanyarikani vedu vachange vari kuuya ipo pano vachiti kurukura nesu kuti zvii zvingatarisirwe nemadzimai panguva ino yeCOVID-19, nekuti tinoona kuti vana baba vazhinji vamwe havasi kuenda kumabasa nenguva yelockdown inoyi. Saka bopoto mudzimba rinenge riri kunetsa, uyezve nezvimwe zvakawandawo zviri kutarisana kushungurudzwa kwemadzimai nezvimwe zvakadaro. Saka zvimwewo zvatichange tiri kukurukura muzuva ranhasi, asi nyaya yedu huru inyaya ino yekuti madzimai vari kubata sei zvino panguva ino yeCOVID-19. Saka tichange tiri kuenderera mberi tichitarisa kuti zvakamira sei panyaya iyoyo.
Siyabona njalo kuti katesi silo mshonisha wetu wakuqala udokotela esilaye lapha sizathi njena uzathi ukuzivetha ngegama asitshele ukuthi ngubani. Siyakwamukela ecingweni dokotela.
Ngiyabonga kakhulu, salibonani Mahlaba Zulu. Ngithemba ngiyazwakala lami. Ngingu-Dr. Rogers Magigo, ngisebenza ngiseSigodini District Hospital, Matabeleland South.
Yebo ke ungakasifiki lapha dokotela, besachasisela abanye lapha ukuthi zimi njani inombolo lezi elizweni. Sibona ukuthi abantu abayi 6251 abahlaselwe yileli gcikwane, ye-179 asebabhubha ngenxa yalo. Njalo besi abantu ke lapha bengathanda ukwazi dokotela ukuthi bengazivikela njani kuleli gcikwane. Ungasichasisela nje ngamafitshane ukuthi kuyini abantu abangakwenza ukuthi bengatholi leli gcikwane, abahamba nje suku zonke bengena emadolobheni besenza okuninginingi.
Ngingathi indlela zomkhuhlane lo kulokhu kuyingoma esasiyihlabela kusukusela sihlangana le-COVID-19. Awukatshintshi, okungabe kutshintsha indlela thina abantu esesiziphatha ngayo. Mbona ukwesaba sokulutshwane okomkhuhlane lowo kungasenani ukuthi ama-numbers wona ayengeza abantu abahlaselwa umkhuhlane labafana. Okokuqala okuqakathekileyo ngokokuthi ungakaphumi lapho ohlala khona kumele uzibuze ukuthi kahle kahle kumele yini uphume uye phandle. Kukhona yini okuphuthumayo ofuna ukuthi uye ukuyenze phandle. Nxa umbuzo ungelampendulo ethi ngangcono uzihlalele endlini ngoba nxa sihlangana labantu abantu babase abasiphayo lo mkhuhlane ngakho kungcono ukuthi sihlale endlini nxa singelanto esiqhatheke ezokwenza phandle okwesibili ukuthi nxa sesiphuma phandle kumele ukuthi size nqabele sigqoke ama mask imask isebenza kabili iyayenza ukuthi wena ungathelela omunye iCovid ngoba nxa sikhuluma ikho lapho esikhipha khona sesithelela abanye njalo imask yenza ukuthi wena ungayitholi le COVID komunye umuntu so imask iqakathekile ukuthi uyigqoke mbona abanye sebekethisa ukugqoka amamask so imask indlela yesibili okwesithathu nxa sisubhojabhoda ulakho okuphuthumayo uphumile endlini ungasondelelani kakhulu labantu ngibona lapha edorobheni lakobulawa ikakhulu kulama queues amaningi imidondende eminingi mkhulu abantu bagcwele emabhanga uyasifica abantu bebuthene kwezinye izikhathi even lakuma queues amabhasi okunye kwangikhona ngike sikuvikele kodwa kumele sizinanzelele singasondelelani kakhulu labantu nxa ukhangela omunye umuntu eceleni kwakho ngangcono uzitshela ukuthi ule COVID-19 unless ethestwe kutholakale ukuthi akalayo leyo COVID-19 okokugcina ukuthi sisebenzise ama sanitizer izikhathi zonke njalo singabophonga ukuthi lapho khona ubamba ubuso ubamba amehlo umlomo ubuso ungabophonga ubamba bamba ngoba usungazithelela ngathi lezo ndlela ezine ezinhlanu yizo esingasebenzisa ukuzivikela ku COVID-19
yebo ke siyabonga doctor if you can briefly explain those preventative measures and how people can adhere and use correctly this preventive clothing.
On the issue of preventive clothing, probably as I've mentioned that we have got four or five ways in which we can prevent ourselves from contracting COVID-19. And these ways include, of course, social distancing, staying at home, unless we have got very important business outside, proper hand hygiene, avoiding touching our faces, and also wearing protective clothing, which includes masks when you're in public. And it goes further on to include aprons and gloves, especially for health workers or for those people who touch probably dead bodies and so forth. It is important that the protective gear be more intense so that we don't contract the disease. How protective clothing works is probably starting with a mask. A mask will help that you do not spread the disease, and it will also help that you don't contract the disease from someone else. So it's important that when you're wearing it, you cover your mouth and your nose as well. And then coming to the aprons as well, for doctors and other people that would need them. The aprons help so much so that the virus is also, you do not also contract the virus. Gloves are also important that as you are touching your patient or anything, you do not contract the virus is not spread onto your hands and then you end up touching your face or your clothes and you have it all over your body. There's also some footwear that doctors and nurses put on just to help them cover themselves properly so that them and their clothes are. I can say in brief, this is how the protective clothing works. And it's important that those who need it have it, and it's important that the public actually wears masks.
Mm-hmm. Aiwa tinokuchingamidzai chiremba. Mungatirisananguro tinoona huwandu hwevanhu vari kushaya neCOVID-19 pari zvino wati kwirei. Zvii zvingadzidzwe nevanhu kuti vawanike
ivo. I think we have a problem with the audio.
Okay, I think Star will come and try and. Maybe, sir, if he can just tell us in Shona, we've seen a rise in the number of deaths in Zimbabwe and also community spread. What could be the cause of this?
Okay. Kodwa mina yangizwa dokotela.
Yes, ngiyabuzwa.
Yeah, ube kubuza ukuthi ucela ukuthi ukhulume ngolimi lesishona ukuthi abantu kuyini abangakufunda. Ngathi nje ngamafitshane konke lokho abokukhuluma ngesiNdebele ungasitshela ukuthi abantu bengazivikela njani.
Kana takatarisa chirwere checovid-19 kunyanyanyanya kuzvidzivirira kune nzira dzina kana dzishanu dzatinofanga kuti tingwarire. Chokutanga ndechekuti munhu usati wabva kumba kana kuti kwaunogara, zvibvunze kuti pane here zvakakosha zvauri kuda kunoita kana wabuda mumba. Kana mubvunzo uri aiwa zviri nani hako ugare mumba, nokuti mukufamba ndo mukubata chirwere. Ndochokutanga chakakosha. Asi kana unacho chakakosha chokuita kana wabuda mumba, zvakakosha zvakare kuti paunobuda mumba upfeke maski. Maski yako isave yakavhara chirebvu chete, asi ngaivhare muromo nemino. Ndiri kutaura izvi kunyanyanya nokuti tiri kuona vanhu vazhinji mazuva ano havasi kunyatsokuvhara zvakanaka muromo nemino kana vakapfeka mamaski. Chechipiri, kana wave kuenda kwauri kuenda kunzvimbo, ngwarira kuti usaswedererana pedyo nepedyo nevanhu. Zvakakosha kuti timaintaine yatinoti social distance, uchigara meter apart, 2 meters apart nevanhu vanenge vakakupoteredza. Tingwarire mumacues emabhengi, mumacues emabhazi, mumacues emashops, kuti munhu ari padivi newe ave kure newe, nekuti anogona kunge anayo COVID-19. Zvine uchenjeri kuti tizviudze kuti munhu waunoona umwe noumwe anayo COVID-19, unless atestwa zvikaonekwa kuti haana. Izvi zvinotibetsera zvikuru. Zvimwe zvatinozvibetsera nazvo ndezvekuti tigeze maoko nemasanitizer kana nemvura nesipo. Zvakare tisangobata-bata kumeso, nekuti mukubata-bata kumeso, kana maoko ako ava neutachiwana, unobva ngatiti wabata maziso kana pamuromo kana pamunhu, unobva wazvitapurira chirwere checovid-19. Ndingati nzira idzodzi dzakatikoshera kuti tisabata, kuti tikadzicherechedza hatibatiri chirwere checovid-19.
Yes, thank you very much, doctor. You can wait for a while we take our next case. Please don't go. We're coming back to you for more questions on the COVID-19. Mark, do we still have our second guest?
From this end, I can't see her. You'd be seeing her on your end. So if she's not there, it means she's dropped. Maybe we can go back to the doctor and just talk about community spread while we wait for my Google.
Yes, I thought she could be around. That's interesting. Doctor, you were also talking about dangers of misusing the protective clothing, that they can be a hotspot for actually spreading the virus. If you can elaborate on exactly how people should hang these masks or the gloves, and how they should actually take them off where they
are. I'll mention glove first because I've seen that people lack actual knowledge on the use of gloves when wearing them and trying to prevent themselves from contracting COVID-19. When you wear a glove and you touch a surface or anything that is contaminated with the virus, and your glove is now contaminated with COVID-19, if you do not then remove that glove then, it means everything else that you are going to touch, you are now going to be spreading the virus. So it's important for those people that do wear gloves to then remove them once they touch something. And they should not spend the whole day wearing gloves. I've seen people, some bank tellers, some shop attendants, wearing gloves for the whole day. This looks fancy, but it's very dangerous, as your gloves then spread the virus all over. Other things that we should also be aware of using are the masks themselves. They should cover the face and the mouth, and you should avoid chinning the masks. There have actually been some studies or some articles that have been released that show that when you actually chin your mask, you actually spread the virus down to your chin. And sometimes you can actually contract it by chinning the mask. So it should cover the mouth and the nose, and should never chin using a mask.
Sorry about that. I've unmuted myself. Doctor, may you explain that in Shona too, on how...
Star, if you could talk about community spread,
the community of right in Shona.
Tinoti isusu pazvinhu zvatinopfeka kuzvidzivirira COVID-19. Pane zvimwe zvacho zvekuti tikakona kuzvishandisa zvinotozoshanda izvo kutapurira chirwere. Chekutanga magloves. Kana tisina kutikaswera takapfeka magloves. Magloves awo anotozova iwo ave kutopa vamwe vanhu vese coronavirus. Nemhaka yekuti paunopfeka glove rako wobata chinhu chine COVID-19 worega kuribvisa. Glove rako ravatova neutachiwana. Zvimwe zvese zvauchabata wave kuzvizora utachiwana. Naizvozvo zvakakosha kuti ukapfeka glove paunopedza kurishandisa kubata zvawabata kana kuti woribvisa wopfeka rimwe glove. Kana kuri kuti uri kuda kuswera uchipfeka magloves. Kana usina kana kuti usingade kuswera uchipfeka magloves, then pese paunobata chinhu chitsva chaunobata unobva wageza maoko nesati.
Yes, I think we have lost the doctor there. I hope he'll be back. Yes, but in the meantime, we have our next guest. She can just position herself now.
Hello, am I Gungu? I'm not Murugutin's lady.
Yes. Zvokukunzwai.
Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa. Taurai nyu sare nyu nesare organization yenyu. Topinda muchirongwa tichibvunza kuti zvii zvingaitwe nemadzimai panguva ino yeCOVID-19. Tinonzwa kuti pane kushushikana kuri kuitika nyanya mudzimba panguva ino.
Zvakanaka, ndinotenda. Sara ndoitwa Mai Gungu, ndoranyatsosikana naro nevanhu. I'm a pastor. Ndiri wepastor wechurch inonzi Eternal Word Ministries International, and also I am a development practitioner. Kana tava kunyaya dzekudzidza. So ndikoko kuorganizeni kwatenge ndiri kubva nekuchurch zvemanherana, asi ndambotaura ndichibva nekusaiti rekuchurch.
Saka pari zvino zvii zvamuri kuona nyanya kumadzimai zvavari kutarisana nazvo panguva ino yeCOVID-19 mumhuri?
Chekutanga, regai nditi mudzimaika tinomuziva ari munhu ari ecare of the whole family. Ndiye anobikira mhuri, ndiye anoona kuti mhuri yadya here, mhuri yakachengeteka zvakanaka here. Saka regai nditi nemhaka yekuti tiri kutoti iri disaster haditi, mukaona tasvika pachinhu chatinoti chataurwa kunzi chava disaster, zvoreva kuti chinhu ichi chinhu isusu chatisingasagoni kumisidzana nacho tega tisina rubatsiro runobva kunze. Because what is a disaster and we are not able to cope without you know assistance from outside, it becomes a challenge. Uye dambudziko rataita nderekuti COVID yatinayo haisi yakangowira Zimbabwe chete, yakawira nzvimbo dzakasiyana siyana nyika pasi rese. Zvoreva kuti semadzimai kunyanya tiri mudzimba toziva kuti vamwe vedu vanga vane vana vavo vanga vari kunze kwenyika vaivatumirawo dzimari vachiwana kubatsirikana nenyaya dzechikafu. Iko zvino zvatiomei kumabasa, vana baba vanga vachishanda pamwewo mamwe madzimai anenge vari madzimai asingashandi wekuti vanotitarisira homwe yababa. Ende tiri kuona kuti vakawanda vana baba homwe dzavo dzacho dzasunga nekuti mabasa akawanda hakuchisina mabasa. So many companies have closed. Not only that, even acho achiri kufunctiona unoona kuti kumakambani kuya havachagoni kupa mafull salaries nekuti hakuna production, hakuna maprofits ariko. Saka mafull salaries vana baba havachawani. Saka tatoita dambudziko rakanyanya rekuti source of income ndo isisipo, ende madzimai manje pane mwana ndo pana amai. Saka kuti mwana achizadya, ende iko zvinezvi munoziva kuti vana havasi kuenda kuchikoro vari mudzimba. Saka kutarisana navo kubva mangwanani masikati manheru, ende kana vane nzara vaende kuna baba vane amai. Saka ndo machallenges atinawo atiri kusangana nawo iwayo.
Saka kurudziro yamungape panguva ino yeCOVID-19 ndeyekuti chii kuti madzimai nemhuri dzavo vagarewo zvakanaka kunyange zvinhu zvakamanikidzika panguva ino yeCOVID-19?
Dr. ungasitshela kuti zvikona yini isixwayiso when it comes to women in particular and children, is there any separate advice you can offer them on COVID-19 or is the same across the lines? Is there any gender particular trend when it comes to COVID-19?
Actually, when you look at the demographics of this condition, it's actually affecting and killing males more than females, and apparently children are a bit more safe than adults. So on this one, as apparently and somehow the other gender is better advantaged, and also children are a bit more safe. But however, probably I can mention issues to do with pregnant women, because that is also a sensitive area and probably it's not so much explained or exploited. It's important that when a woman is pregnant in this COVID era, despite everything that is happening within our health sector, she should get adequate care. By adequate care, I mean before she delivers, she should have 4 antenatal care visits. That is, she should go to a clinic and be seen 4 times and have at least 1 ultrasound scan, despite the situation that is COVID-19. And when delivery time comes, despite the fact that there is COVID, she deserves standard maternal care. She deserves respect from nurses and doctors, and she deserves to be attended equally without discrimination or fear of COVID-19. However, it's important that she gets tested so that the attending medical practitioners or personnel may actually know how to manage her, whether she's COVID-19 positive or negative. The care or their approach to the woman would differ a bit. But testing protocols then differ in countries. In Zimbabwe, we might not be able to test every pregnant woman towards delivery. So even in that case that she's not tested, pregnant women should know that even though they do not have a confirmed COVID-19 test, they still deserve to standard maternal care. Remember, our call globally is no women should die while giving birth. And the first step for her not to die while giving birth is to receive standard maternal care. So despite COVID, women should not be afraid to approach medical centers and get adequate help. I get calls of many women who are afraid to even go to book their pregnancies, afraid to go to get scans. And this is a danger. So I would advise all women to actually be on the alert and to be proactive in them getting good care despite the COVID era that we are in.
Yeah, okay.
And if she's positive, say a woman is positive, COVID-19 positive, I would like to reassure them that as far as we have learned so far, we haven't established that a pregnant woman can actually transmit COVID-19 to the unborn baby, the fetus. So as far as that is concerned, I think it's good to allay the anxiety and to help them be at ease, even though they are positive.
Siyabonga ke isixwayiso esiqakathekileyo leso, kodwa sizathanda njalo ukuthi ulubeke ngolimi lwesiNdebele ukwenzela ukuthi laba abangezwa isiNgisi labo singabeki leso sixwayiso. Yebo ke Susan.
Xa sikhangele kweze-COVID kubomama labantwana, kuhle nje ukunanzelela kumbe ngathi esikunanzelayo ukuthi i-COVID ihlasela kakhulu abafayo abahlaselwa kakhulu ngobaba ukudlula omama labantwana. Ngezinye indlela kubonakala ukuthi abantwana bahlaselwa kakhulu umkhuhlane lo, omama laba bayahlaselwa kodwa kuhlaselwa obaba kakhulu. Kungaba kuyinto engcono nje omama nxa besikhangile kulo mkhuhlane. Kodwa engingakutsho, engingakuxwayisa ukuthi omama abazithweleyo bengesabi ukuhamba emakliniki, ukuhamba emasejari ukuthi bayithole uncedo olufaneleyo, babhukhe izisu zabo ngesikhathi, bathole amaskan aneleyo, njalo nxa sebebeletha behambe esibhedlela kumbe lapho okubelethiswa khona bengesabi. Kuqakathekile ukuthi bateste i-COVID nxa behamba ukuyabeletha, kwaziwe ukuthi balayo kumbe lokhu kuncedisa odokotela labonesi abazafika bebancedise esibhedlela. Kodwa ungasenani sananzela ukuthi iZimbabwe ngomumo wethu wezinto, kungaba nzima ukuthi wonke umama ozithweleyo osebeletha abe ne-test ye-COVID. Njalo ngakho-ke kuqakathekile ukuthi noma umama engazange wathestwa, kuhle ukuthi engesabi ukuhamba ayencediswa esibhedlela, ngenxa yokuthi nxa engasahambanga esibhedlela ziningi ingozi ezingayenzakala lesendlini. Engagcina ebelethela endlini and nga kungela udokotela kungela sibhedlela kungaba kubi kakhulu ngakho ke ngiyaphinda umama nxa uzithwele ungesabi ukuthi uncedakale ngesisu sakho
yabo ke siyathanda njalo ukuthi usinike udokotela ingcazelo leyo ngolimi lesishona
tinoda kuti titisu pamvunzo uri kuvunzwa kuti chirwere ichi kunana mai nevana chinova netsa here zvakainzana nekunana baba mhinduro ndeyekuti kwete zvinotooneka kuti vana baba vanorume ndivo vanotobatira chirwere ichi kunyanya nyanya chokutanga chechipiri kunyange pane vanofa varume vanofa kupfuura vadzimai pane vanobatwa nechirwere checoronavirus asi zvandingada kuti nditsanangure ndezvekuti zvisinei zvatataura izvozvo vana amai vese vakazvitakura havapangokutya kuti vaende kumaclinics nekuzvipatara vanowana rubetsero rwakafanira kunyange tichirarama munguva yecoronavirus ndinobvunzwa nana mai vakawanda zvikuru uchiona vari kutya kuenda kukliniki vari kutya kudai hanzi tiri kudzingwa dzimwe nguva dzacho hanzi vanotya asi zvakakosha kuti pamuviri pese pabhukwe zvakare masikani anofanira aitwe kunana mai vese vakazvitakura izvi zvichabetsera kuti tirwisane nekurasikirwa nevana kurasikirwa naivo vana mai vacho kana vaakuita dirivhari nokuti kana vasina kuenda kumaclinics vakaita zvirwere zvakaita sana shuga vakaita zvirwere zvakaita sana bp vakazvitakura zvinokwanisa kuva njodzi kwavari naizvozvo meseji yangu kunana mai ndeyekuti ngatisatye kuenda kumaclinics nekumahospitals kunyange tisina kutesta tikaoneka kuti tikava netest result yekuenda naye kuchipatara asi kana zvakatikoshera kuti tiende takazvitakura kuchipatara ngatiendei tinobetserwa ikoko
ko chiremba panyaya yekuti vana vanozozvarwa tomboti mai vari positive yecovid-19 munoona sei savana chiremba vana vanozvarwa vari kuzozvarwa vane covid-19 here kana kuti zvakamira sei
First things first is when she is pregnant, we have not yet established that a pregnant woman actually can transfer coronavirus to the fetus or the unborn baby. But however, remember, coronavirus is novel and studies are being done and we are receiving new information every day. So it's important that we watch the space for anything new along those lines.
Mm-hmm.
Secondly, there are different recommendations of a mother who is COVID positive can take care of the body of the born baby. Some recommend that they be separated and some recommend that they actually be put together. So what the mother will eventually do will depend on the doctor or the medical practitioners that are taking care of her. But however, what we have seen is the risks, it is better for the mother to actually breastfeed the baby, even though she is positive, because the benefits of breastfeeding and bonding with the baby actually outweigh the risks of getting COVID-19.
Mm-hmm. Aiwa, apo tiri kunzwa chiremba vari kutaura ivo kuti vana amai vanenge vakazvitakura musatye kuti muende kuskero. Nekuti vari kuti ivo hapasati panyatsotaurwa kunzi munhu anenge ari mudzimai ane COVID-19 mwana wake anozozvarwa ipapo anozvarwa ane COVID-19 saka ndozvavari kutaura kuti madzimai musatye kuti kana muchinge maona mabatira pamuviri muende kuna chiremba muende kunoongororwa kuti mukwanise kunge muchiitwa zveskero muchionwa kuti mwanaka ari kukura zvakanaka here muchiitwa masikani nezvimwewo panguva iyo tiri panyaya iyoyi yekurwisa denda recovid-19
Yes, Mav, and our guest actually passed up and was he came but dropped again and came and dropped again. Maybe we'll try him next on WhatsApp or see. Yes, what you are going to see, look at Sako lawe dokotela lapho khona kungaphi lapho khona njalo abantu nxa bethola sokuthola behlolwa betholakala benegcikwane kumbe ngingathi mina otholakale ozizwa egula kuyini aqale kwenzeka thina umuntu uyazihambela nje esibhedlela kumbe kumele aqala alandele okunye
sikuxhisa ukuthi umuntu nxa egula ecabangele ukuthi ule COVID esuke endlini besezihambela yedwa esibhedlela ikakhulu nxa sikhangele ukuthi nxa esendleleni azayifika esibhedlela uzahlangana labantu abaningi angabatheli ngalo mkhuhlane kusiya ngendlela zokuhambisa zisebenzisayo. Yikho silalawa esiwathi ngama-rapid response teams, lapho abantu abangatshaya khona incingo, i-rapid response team ibisiza buya ngekhaya ukuyizokuncedisa, bakuyenza ama-test, bakuncedise njalo. Nxa ukuthi usutholakele ulo mkhuhlane usendlini, kuyangana njalo ukuthi umumo kuwo uyafuna yini ukuthi uye esibhedlela, kumbe ungancedakala usendlini. Abantu abaningi ababanjwa i-COVID-19 awandanga ukuthi befuna ukuthi bayincediswa esibhedlela kumbe ekliniki. Ngabantu nje abazisilela besendlini. So iningi lizancedakala lingkhaya. Kodwa the few say 15% yibo abazafuna ukuthi bahambe esibhedlela. I-rapid response team iza kuncedisa ngalokhu ukuthi uyenze njani le ndawo esibhedlela lapho ungahamba khona uyincediswa. Mina ngobulawayo isibhedlela ezikhulu impilo i-UBH ziyancedisa kubantu laba abatholakala bele COVID 19.
Yeah, kodwa incingo bazazi abantu ukuthi betshayele ukucingwa nxa sebefuna ukuthi i-rapid response team leyo ibuye. Abantu batshelwa kokuphela ngalezi ncingo njalo bayakwazi ngempela okufanele bekwenze.
Incingo nibona zibhoda kakhulu kuma WhatsApp abantu benikwa. Ikuthi kanilazo lapha bengizahle ngizikhulume ebantwini. Kodwa engikhumbula ngekhanda ngo-2019 uhlupho kuphela esingaba nalo ukuthi mhlawumbe kwezinye isikhathi lezi ncingo zingabe zigcwalelwe, kodwa iy'ncingo zikhona njalo abantu bengancedakala. 2019 if you doubt 2019 ayibhadalelwa leyo line, ungafona ukwanza ukuthi uthole uncedo.
Yabo ke that is Dr. Rogers. Oh, I think there's a phone coming in. We did have our guest, Marv, and she just dropped. Otherwise, we're still waiting for, we'll be waiting for her. I'm sure she will pick in, she will come in later. But otherwise, I was asking the doctor what people should do when they want to go to hospital. These days, you just go to hospital, like he's saying. You have to other numbers to call. Right, doctor, if you can also explain that to us, what exactly people need to do once they find that they are, or once they want to go to hospital in Shona.
I think that's our guest trying to call.
Atikurudzire kuti upeweka kumba nemhaka yekuti munzira unosangana nevanhu vakawanda ari unogona kuti vatapure chirwere. Naizvozvo ukaita tinoti masymptoms ecoronavirus, uchitsvambire, uchikosora, uchipera simba zvakadaro, uchikona kufema, zvakakosha kuti ufone pane dzatinoti manumbers, ufonere kurapid response team vauye kumba vazokutesta ivo, zvakare vaone kuti ungada kuenda kuchipatara kana kuti unogona kubetsereka uri kumba. Kana wazowana test results rako re-COVID-19 vachazokubetsera kubva ipapo. Ndati nechoko mashoma ndo zvaungaita kana uri kumba. Hatikurudziri kuti umhanye uchienda kuchipatara asi ubetserwe uri kumba kuitira kuti tisapurirane.
Aiwa tinotenda, regai timboenda kune munyarikani wedu Mai Gunguo, nekuti nhare dzekuZimbabwe dziri kumboenda dzichidonha, but apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Chiremba vari kutaura ivo vachikurudzira kuti sora kwandamboita zvakakosha kuti madzimai vanenge vari nepamuviri musatye kuenda kuskero. uyezve vachitaura kuti ehe vamwe vanogona kuti zviri kunetsa panguva ino yeCOVID-19 kuti uwane rubatsiro rwaunenge uchida kubva kuna vana chiremba. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura. Uyezve tina amai Lucia Gunguo vatanga tiri kutaura ipo navo ipo pano, vanova ivo marriage counselor, uyezve vachititaurawo mamiriro akaita zvinhu mudzimba. Vari kutaurawo zvakare sekutaura kwavari kuita kuti zvakakosha kuti nguva dzino hadzisi nguva dzebopoto, nekuti vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa. Vana baba vamwe vakaregeredzwa mabasa, vana amai vamwe vaimboita cross border pari zvino mabhodha akavharwa. Uyezve asi vana havanenge vachida kudya, uyezve vachitarisira kuna amai, amai vachitarisirawo kuna baba, babawo vasina kuti vaende kuti vazoona kuti vabatsirikane. Saka ndo zvimwe zvanga zviri kuitika ipo pano. Asi nenyaya yenetwork nezvimwewo tichaona kuti vachakwanisa kunge vachidzoka here tichikurukura navo, nekuti ndamboedza kuti ndivabate paWhatsApp, asi ndiri kuona kuti paWhatsApp pachona iri kuti ikarira yobva yadonha. Saka regai timboedza kekupedzisira tione kuti tingavawana here vapinde muchirongwa, tinzwe kuti vangati chii semunhu anoitawo achibata zvakare kune semufundisi. Saka vanogona kunge vari kuva nezvimwewo zvavari kuronga, vanga vari kuti vane chirongwa chavari nacho nemusi wemugovera chekuedza kudzidzisa madzimai panyaya yekugara iyo nguva ino yeCOVID-19 kuti tisaone mudzimba muchiita mhirizhonga. Asi ndiri kuona kuti network yedu inenge iri kuita jealous pari zvino. Saka kune avo vari kupinda muchirongwa, tiri kutarisa isu dambudziko rechirwere cheCOVID-19, uye tina chiremba vari pano vari kubatsirana nesu kuti tizai. Hello my Gunguo, sorry network iri kunetsa, mochingoti regai mutiudze nezvechirongwa chamuinacho nemusi weSaturday. Network yamai Gunguo unfortunately iri kunetsa, handisi kuziva kuti papapa topaita sei. But tichaedza kuti tione kuti vanogona here kupinda muchirongwa zvakare. Tionesane kuti vari kuona sei nyanya panyaya ino yeCOVID-19 kuti zvii zvingaitwe nemadzimai. Tinoona nguva iyi inguva yakaomera vazhinji, uyezve tinoona vamwe vari kutochema vachiti panguva inoyi nyaya yemabasa yemaoko haasi kuwanikwa panguva iyo ino, uyezve vazhinji vari kutarisana nekurasikirwa nemabasa. Asi vanga vari kuuya pano vachitudza nezvimwe zvirongwa zvavainazvo zvekuitira kuti madzimai vawanikwe vachiumbiridza dzimba dzavo panguva ino yeCOVID-19, kuti mudzimba musawanikwe muine bopoto, nekuti dzimwe dzenguva inguva yekutanga tichiona mhuri yese ichigara pamba kwenguva yakareba sezvataona zvichiitika paCOVID-19, kuti amai vana zvese nababa vanenge varipo nenyaya yekuti mabhodha akavharwa, kunoshandwa kwakavharwa, uyezve vazhinji vari palockdown pari zvino. Saka ndo zvimwe zvatiri kutaura ipo pano. So they were I was hoping to have my Gunguo on the line, but her network keeps dropping stuff.
Yeah, she's here, ma.
Okay.
Shortly, yes. So, and ma, she seems to be saying something very interesting while I put her up. What was she explaining before?
She was literally explaining that, you know, there are a lot of issues that have come with the COVID-19, especially the issue of there's a lot of, shall we say, disagreements sometimes in the home, because now we are having the father being at home all the time, the mother being at home all the time, and sometimes the father not being able to fend for the family because their jobs have been cut due to COVID-19. But let's hear from there, from her. She's right there.
Yeah.
My Gunguo Ameno, can you tell us in English that what are some of the challenges that you're seeing women facing during this COVID-19?
Okay, thank you very much. So what I was saying before is, you know, the fact that it's a disaster, we know once it's declared a disaster, it means we cannot cope without outside help, right? And let me make it clear that even as we are talking about women, but we are impacted differently as women as well, because we have got different women. Some are working, some are not working. You know, we all stay in different locations. Some are in low density suburbs who can afford not to buy food, no matter there is a disaster. So I want to focus on those who are vulnerable, especially women from vulnerable communities, to say it is really a disaster. Some of them used to rely on their, you know, family members who are outside, who would send some money to them once in a while. Some of them used to depend on their husbands who are working, that were getting salaries. But now, you know, this pandemic has disrupted even the economic activities. Most men are no longer getting full salary from their jobs. And some of them, I mean, especially in Zimbabwe, when we look at Zimbabwe, we are talking of a large percentage of men who are informally employed, and they are no longer able to sell. Most of them were vendors. They are no longer able to sell. So it is really a crisis. And I'm thinking this is a time where if a woman can't depend on their husband anymore, if they can't depend on anyone, this is the time when actually the government has to intervene and actually help those who are really vulnerable. Maybe talk of social protection, where they can provide, maybe give cash transfers or food bags. We have seen that happening. But the question is, do we have enough resources to cater for everyone who is really vulnerable at the moment? When we look at other countries, like we saw Rwanda, what Rwanda is doing, they are giving food bags even in urban areas. Because what is happening is that actually those women who are in urban areas are more affected, because we've seen disruption of economic activities, disruption of the market. Most women who are in the rural areas, they are self-sustaining, you know, they have what we call self-sustainance, where they grow their own maize, they grow their, at least they've got, you know, some of the basics. But in towns now, if you don't have money to buy mealie-meal, that's it. You have nowhere to go. Mm-hmm. So this has actually brought a lot of arguments in the homes. Women and men are fighting, and there's, you know, the percentage for gender-based violence has risen up. We don't talk of you know, children's rights being violated, because it is their right to eat. They've got the right to eat. They've got the right to, you know, we've seen even water resources. Water is scarce on its own. So there are a whole lot of issues that are going on. And like I said before, this is a pandemic that is all over the world. It's not just Zimbabwe that is actually going through what we are going through. So yeah, things are difficult. I don't even know what to advise people anymore to say, because once in a while, you have people calling you to say, "My Gungo, can you please assist?" And the other question that I would want to pose is, where are the NGOs? Because, you know, this is the time, I think, where also NGOs need to intervene. I'm not saying maybe they're not doing anything, but I'm not really seeing them. I'm not really hearing what the NGOs are doing at the moment. Because this is the time when they have to come up with contingency plan. Mm-hmm. You cannot just stick to the mandate that you say, maybe our mandate is to, you know, do awareness campaigns. Or this is the time when NGOs have to compromise and focus on what is actually needed now. Because what is needed now is food. So I think the government has to intervene. NGOs have to do something. Otherwise, people will die of hunger.
Ipapo tichazobvunza vemasangano yakazvimirira. Tombopinda panyaya dzerudo. Zvii zvamuri kuona panguva ino yeCovid-19 pakati pemadzimai nevarume? Panyaya dzerudo, kungogarisana mudzimba, zvakamira sei?
Kana tikataura nyaya yerudo, inonetsa kana vanhu vasina kudya. Rudo runonetsa kana vanhu vane nzara. Rudo runonetsa kana wakatarisa vana vako varara nenzara. Kuti tizotaura zverudo rwababa namai, harutatoendeki rudo. Saka tikuona kuti panyaya dzerudo ipapapa, pane kukakavadzana kwakanyanya kuri kuitika mudzimba, kurovana kwekwana baba nanamai. Ukatasa even mastatistics, nyaya dziri kumhangarwa dzevanhu varovana, dzevanhu vaurayana, vamwe vachonawo mukugarisana imomo tisingataure nzara chete. Onaka, tagarisana nguva yakareba zvatisingasiziye kuita. Mumwe anosibuda achienda kubasa ozodzoka panheru. Iko zvino vanhu vagarisana. Chirega uone nyaya dzemameseji ari mumafoni ari kubatwa. Either baba vabatirwa meseji mufoni, nekuti iko zvino vavapo pamba full time. Foni yavo painorira, amai vakuiona. Mameseji paanopinda, amai vakuaona. And let me say, it's also the other way around. Madzimaiwo futi ari kubatirwa mameseges. Saka dzimba dziri kutoparara panguva yatiri inoi. Unozwa maishi zvakawanda. Emukadzi wemunhu abatwa mameseji. Varovana, vakuvadzana, vaurayana. Saka rudo ruri kutonetsa, rudo ruri kutonetsa, hazvina kumira zvakanaka.
Saka pugadziriswa sei? Pane zvamungayambira here kune vanhu vakanyanya vari kugarisana mai nababa mudzimba panguva ino? Nyanya kumadzimai voita sei?
Right. Pane nyaya ndanga ndichimbodzidzisa ndiri paFacebook page yamai Gunguo, ndichitaura nemadzimai. This is ndokuva yatinodida all the wisdom yatingawana semudzimai. You know, like kutasa kuti. Sorry. Sorry, sorry. Kutasa nyaya kuti. What are the critical issues that you find out kutasa? Because you find kuti kana uri mudzimai akangwara. Time ya tiri. Ziva zvekutaura. Ziva mabattles ekuchuza. Because if you are not careful, munopedzisira vanhu makuvadzana, vanhu dzimba dzatoparara. Saka pane dzimwe nyaya dzekutinoona kuti nenguva yatiri ikai, nekugarisira takagarisanaka, pane dzimwe nyaya dzekungoplay a blind eye. Kuti uchanamba uchikukurudzana nababa kuti nokuti tationa message, munorovana mukakuvadzana.
Mm-hmm. Maybe if you can say the same thing in English, that what are you seeing when you look at generally, socially, how are people coping, especially when we look at, you know, married couples are staying, the wife and the husband, this is like, they've been together for the past 5 months or so in lockdown. What are some of the issues that you're seeing and what can women do to avoid, you know, getting into problems?
Okay, so I was saying, when it comes to those who are married, right? Under normal circumstances, before the disruption caused by COVID, a man will go to work, spend the whole day at work, and then come day during the evening, probably just eat their supper and go to sleep. So there is that, you know, the men are not always seeing what their wives are doing. And also the women are not seeing what their men are doing because they spend the whole of the day at work. But now because they're spending more time together, especially here in Zimbabwe, I've had a lot of issues to do with messages in phones from, you know, small houses or from girlfriends, or also messages that are being sent to their wives from boyfriends. And these people are busy fighting one another. Some of them, you know, to an extent of even killing one another because of all these messages. So what I'm suggesting is, we are in a time where women need to be very careful. This is the time when we need to use all the wisdom that we can get. You choose your battles wisely. So I was sharing on my Gungos page about a woman called Bathsheba. There was a time when, you know, those who were surrounding David looked for a wife, you know, for David because he was now old. But we see Bathsheba going to talk to the king in the palace. When she entered the palace, this woman was there. She was actually busy massaging the king. But because the Bathsheba had gone to the palace to see the king for a separate issue, an issue that had to do with a child's inheritance. So she had to choose wisely. It was either she was going to confront this small house or she was going to table an issue to do with a child. So she chose wisely and she spoke to the king about her son's inheritance. She played a blind eye on the woman that was actually busy massaging her husband. So this is what I'm talking about, coming from a church perspective, to say we are in a time where you need to be really careful. If you are going to mind about your husband's phone, you are going to be fighting all the time. If you are going to mind about your wife's phone, you are going to be fighting all the time. And also, stop blaming one another. Because the fact that we don't have food on the table, It is because of the disaster. You cannot blame your husband or you cannot blame your wife. This is why it is called a disaster. The best thing is to unite forces, encourage one another, love one another, face the challenges together. If it means cutting the number of meals that you eat per day, then you need to do so. If it means cutting the quantities of food that you normally eat, you know, every meal, then you need to do so. So this is the time when we really need to be wise and choose our battles wise. Otherwise, all we need is to encourage them. Because we find some men who go out, maybe they are working or they are not working, and by the time they come back home, maybe they are no longer bringing what they used to bring. Because before the COVID, maybe the husband would afford to bring bread, eggs, potatoes. But now because of the COVID, he has no money anymore. Maybe just to bring a loaf of bread. And what are you supposed to do as a wise woman? Thank him for that one loaf of bread. Appreciate him. Encourage him. So that tomorrow he will have the strength to go out and look for more food. So if we start fighting because we don't know how to adjust, it becomes a problem. So my advice is let's adjust.
Mm-hmm.
Let's adjust Let's adapt to the normal, to the temporal norm that we have. And we don't know for how long it is going to be temporary. Otherwise, after this pandemic, some people will be divorced already if they are not going to choose their battles wise.
Mm-hmm. So you were also talking about an event that you have on Saturday. What is it about and where can people register? Vanwanga kuwana ikupi.
Okay. Madwana tulikumoto batana pama social media because social distancing, we cannot afford to gather. Saka, vame enda pa page ya Maigungu. We'll be speaking from, you know, Maigungu's page. If they go on Facebook and just type Maigungu, they will see the page. So if they like the page and follow the page, they'll be able to see the notification on Saturday when the event is starting. And we are talking about, you know, Bathsheba. It's actually been a series. So on Saturday, that's why we're going to conclude. And we have invited men, we have invited women, we have invited those who are single mothers, single parents, we have invited everyone to come so that we talk about what we can do, especially in such a time like this.
Mm-hmm. Aiwa mashoko makuku tu chaizvo Maigungu. Atombodzokera mataura imipanyaya dzevana kuti nguva ino ivana vanenge vakatarisira kudya nezvimwe. Saka sevabereki zvizva vangaita kuti vaedze kuti kumbiridza vana even if when things are so tough and kids are looking up to the parents to provide, but there is no food at the table. What can women do at this particular time? Just so Star can also ask.
You know, it's a very sad situation. I don't want to lie. It's a very sad situation. We are seeing, you know, children's rights being violated, right? The right to education is being violated because of this pandemic. The right to food, you know, is being violated. And actually, in Zimbabwe, it's sad because remember, recently we had the cyclone Idai, you know, that we had in Chimanimani. So it is like double tragedy to such communities as well. So I'm just appealing, you know, the only option that we have now is to appeal to the government, to say, the government needs to intervene. I'm not saying they're not doing anything. I know they're doing their best, but I don't know how best they can mobilize more resources so that at least we make sure those families who are really vulnerable can get assistance, can get cash transfer or food bags. And also I'm just appealing to NGOs, otherwise people are dying here. People are suffering. People, they just have food on the table. And if something is not going to be done, it will be something else. We will talk of death because of COVID-19. Mm-hmm. And we will also talk of death because of hunger. So I think it's just the government, NGOs, well-wishers, those who can afford, even those who are coming from areas where at least they're well up to two people. Maybe those people who are rich, if they can also just come up with something and help people who are really, really desperate. Because out there, people are desperate.
Mm-hmm. Star.
Yabo ke, hai, siyamuzwa ke lapha ekhuluma ke umfundisi uLucia Gungu. Otherwise, I would like to thank our guests who joined us, Dr. Makido Rogers, and also our guest, Amav. And
Lucia Gungu, who also joined us, and like she said, she actually brought up a very important point as far that, you know, this is the time for people to introspect and just relook at, you know, how they're managing day to day, because it's not only difficult for women, but also for men and children during this COVID-19. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye. Ndiri muno muWashington ndichiti tinotenda mai Lucia Gunguo uyezve sekutaura kwavaita vane chirongwa chavanacho na pa Facebook page yavo, saka endai muno vatsvaga mukwanise kunge muchipinda ipapo muchiona zvirongwa zvekubatsira madzimai nyanya panguva ino ye COVID-19.
Yebo ke sibonge ke njoba sesichilo abashani chavete besilabo olivalelisayo ke yimi usithandekile Mhlangani khona pha ke eWashington. Ngisithi akuhlanganeni njalo ngolwesine oluzayo.